Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare Maneru anasi uri musi wemugovera kukadzi 16/2019 makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Munyori akaita mukurumbira pasi rose Dr. Charles Mungoshi vashaya.
Ava Mungoshi vanokodzera zvisina mubvunzo zvakapindiridza kodzera kwacho. Ende tichidairo kudai vaipo remekedzerwo kudai kwai kuda kwangu ndaikumbira kuti ngavaende padiro zvega chaipo kuitira kuti vaisu maartisti tiwana vanotimiririra vari ipapo.
Vamwe vanyori vemabhuku vokurudzira kuti Dr. Charles Mungoshi vaitwe gamba renyika. Vaimbova gurukota rehurumende uye varisa chigaro weZANU PF mudunhu reBulawayo vaKalistus Ndlovu vaitwa gamba renyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori wemabhuku ane mukurumbira munyika nepasi rose Dr. Charles Mungoshi vashaya nhasi mambakwedza kuchipatara chepari renyatwa muHarare. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Mungoshi anga arwara kwemakore anosvika gumi nechirwere chekuwanda mvura mumusoro afa mushure mekuvhiwa kechitatu svondo rino. Dangwe raMungoshi, vafarai Mungoshi, vanoti vakambovhiwa kaviri asi urwere hwavo hwakaramba huripo kusvika svondo rino pavazovhiwa kechitatu.
Yeah, baba arwara from 2010 ka. Saka vaka struggle kwenguva yekubva muna 2010 kusvika panguva ino vachingoitawo maup and down kurwara kwavo. Kasi zvakaitika svondo rapfuura izvo vakaita masisha pano pamba ta masija badi vaendeswa kuhospital varirenyatwa pakati kwa quick ngi like an emergency but opi ya vanai sesu yedu isefemili hana kubuda sezvataifungira nokuti vakamboitwa op vakaitwa op kavi musoro because nyaya iripo inonzi hydro kefales wedrajoi but inyaya yekuti vanenge vane mvura mumusoro saka vakaiswa shanti.
Mutauriri wemhuri yekwaMungoshi muzvari Tendai Madondo vanoti haisi mhuri yekwaMungoshi yarasikirwa chete asi kuti nyika nepasi rose rarasikirwa nemunyori wemabhuku aizivikanwa pasi rose.
Rasikirwa zvikuru negamba, gamba ranga chigamba raedu remuZimbabwe, gamba remuAfrica but gamba renyika yese the world over. Nekuti baba Mungoshi wangu achizikanwa.
Muzvari Madondo vanoti Mungoshi akanyora zvakanisa mvura mambokadzi weBritain Queen Elizabeth II uyo akasvevedza Mungoshi kuBritain vachimuchingamidza.
Vakanga vachipiwa mikombe zvakasiyana siyana nevanhu veku even kuCommonwealth. Vakapiwa best book in Africa, vakapiwa nyangwe Queen veku UK vakakwanisa kuvadana kuti vaite vasangane navo privately nekuda kwokuti vanga vachivanakidzwa nekuda kwokunyora kwavanoita mabhuku.
Muzvari Madondo vanoti vazivisa hurumende uye vanotarisira ruyamuro rwehurumende asi hapana zvavati vaziviswa kusvika pari zvino.
Saka kuzosvika kwaita baba hongu takwanisa kunyora, tanyora kuna permanent secretary vaNick Mangwana, tanyorawo kune office kwa first lady ende totarisira kuti tichanzwa kubva kwavari. Pari zvino hatisati takwanisa kuwana communication kubva kuma office wayo asi tinotarisira kuti sekubatsirwa kwavanga vachingoitwa tinorangarira kuti vacharamba vachingo supporta mangova inoi.
Vanyori vakawanda vanoti Mungoshi anofanirwa kupiwa ruremekedzo rwegamba renyika sezvo akashanda zvakasimba mukusimudzira dzidzo yemunyika kuburikidza nemabhuku ake aishandiswa muzvikoro. Mumwe munyora nemukurumbira Aaron Chinura Moyo anoti Mungoshi anofanirwa kuremekedzwa zvine mutsindo.
Wese akatotarisirawo kuti kana vamutongodzi vakapiwa ruremekedzo irworwo kana vakapirwa mabasa avaiita izvi yati izvozvi vamungoshi vanokodzera zvisina mubvunzo zvakapindiridza kodzera kwacho ende tichidairowo dai vakadai vaipo ruremekedzo irworwo ndaidai kwaive kuda kwangu ndaikumbira kuti ngavaende pahirosnyika chaipo ipapo kuitira kuti isu maatisi tiwana vanotimiririra vari ipapo.
Izvi zvatsigirwa nasachigaro weZimbabwe Writers Association Muzvare Monica chiri pangu yeshi avo vanoti Mungoshi akavaka nyika nezvinyorwa zvake.
Isu sevanyori vemuZimbabwe tinonzwa kuti dai Charles Mungoshi, Dr. Charles Mungoshi vange vaitwa gamba renyika nekuti munhu ane zvinyorwa zvakawanda zvakadzidzisa vana vemuZimbabwe magenerations nemagenerations ndofunga pakuvaka nyika chaipo vakaita pavo. Saka zvanhu zvakanakawo kuti vapiwe chiremerera ichocho.
Mumwe muvakidzani wamungoshi Gogomata Chatizira vanoti Mungoshi anga ari munhu akanaka uye aiwana zvekunyora mumagariro evanhu.
Vainyorawo mabhuku avo vachitorawo nyaya dzese dzemaraini vachidzichinjurudza vachiita bhuku ravo. Vakaita mabhuku akawanda chaizvo inkludi nevana chikoro. Taitoti isusu kana varwara totovanamatira nokuti mabhuku akanga zvamira. Saka taitonamata mumachechi kwedu uku kunamatira baba Mungoshi.
Mungoshi akanyora mabhuku 17 uye akawana mibayiro yakawanda inosanganisira miviri yeCommonwealth Writers Prize of Best Book in Africa neNoma Awards for Publishing in Africa. Mamwe mabhuku akanyorwa naMungoshi anosanganisira Makunununu Maudza Moyo, Ndiko Kupindana Kwemazuva, Inongove Njake Njake, Waiting for the Rain, Coming of the Dry Season, Branching Streams Flow in the Darkness, Stories from a Shona Childhood. Mungoshi akaberekerwa kumanyene kuChivhu muna 1947 uye vakashanda kuLiticia Biru, Zimbabwe Publishing House, kuHerald Newspaper uye vakamboita writer in residence paUniversity of Zimbabwe. Muna 2003 Mungoshi akapiwa honorary doctorate degree neUniversity of Zimbabwe. Musi acharadzikwa kumusha kwake kumanyene kuChivhu svondo rinouya nechipiri. Mungoshi asiya mudzimai Jesesi uyo anoita zvemitambo nevana vashanu nevazukuru vanomwe. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza ndini Arthur Chigoriwa.
Vanyori vakawanda vakaungana kuzengeza uko vari kuchema umwe wavo Dr. Charles Mungoshi. Vanyori vari kuruvhu urwu vanosanganisira Shima Chinodya, Aaron Chiundura Moyo, Chirikure Chirikure, Nevanji Madanire, Musae Murazimunya, Memori Chirere nevamwe. Rachel Towe Studio 7 abata umwe wavanyori vakashanda naMungoshi kwenguva yakareba vaElvis Mari kuti tinzwe maonero avo.
Rachel Towe idambudziko sokuziva kwamunoita kushayikirwa nemunhu wamunoziva kuti yanga iri nyanzvi mune zvekunyora kwokuti kunyange kwataishanda tiri kumaLiticia Biru kwavakamboshandawo tinoziva kuti ndo vanhu vakanga vataiteerera tsoka dzavo. Saka nyika kunyange mhuri yavo kunyange tose vanyori tarasi.
Chii chamungarangarira vaMungoshi nacho pari zvino?
vaMungoshi ndinovarangarira sokutanga sokuziva kwamunoita nezvinyorwa zvavo. vaMungoshi vakanyora zvinyorwa zvakawanda mururimi rweshona pamwe chete nechirungu. Asini bhuku randinonyanyovarangarira naro rechishona ravakanyora ndiro kunyarira hakusikutaura randinoziva kuti ndiro remabhuku raiva nemanyorerwo anga ari matsvapa rakapa.
Chii chamainyanyoyemura pavari?
vaMungoshi vaikwanisa kushanda nomunhu wese vanga vasiri munhu anozvitutumadza. Ndinofunga vazhinji vaitonzi vakataridzwa kuti vaMungoshi avo vamwe vaitadza kutofunga kuti ndivo nokuti munhu anga akazvininipisa. Ndinorangarira vachiuya ndichiri kudzidza paUniversity of Zimbabwe tichiudzwa kuti ndivo vamungoshi vakanyora zvinyorwa zvakatenderera nyika yose. Waiva munhu aitaurika naye, munhu anga akasunungurwa kunyange kubatsirawo vamwe vanoda zvokunyora. Saka munhu anga achishandika naye zvikuru.
Zvii zvingaitwe nenyika vamari nyika yose senzira yekurangarira vamungoshi?
Kune zvakawanda zvingaitwa, asi ini ndinofungidzira kuti chimwe chinhu chatinoda kuti tiite, chandinofungidzira kuti mhuri yavo inenge yanga yatotanga kuita nezvazvo, nokuti ndinorangarira vakandikokawo kuti ndive mufoundation yaCharles Mungoshi. Saka ndinotenda kuti one of the things chatingaita kuti tichengete legacy yevanhu vakaita saana Mungoshi kuti tiumbe zvinhu zvinokwanisa kuzobatsira kunyange vanoda kuzonyora nevamwe vanoda kuita zvimwe zvinhu. Saka tichitarisa kuti vanofarira basa rakaderevesa mari nebatsiro inoita kuti zita ravo nemabasa avo aramba angoripo kusvika amen. Hongu zvimwe zvinhu zvingaitwa, vamwe vanogona kutaurawo zvokuti vaitwe mahiro nezvakadero. Hongu munhu unogona kuitwa hiro, but kana pasina hwaro hunoita kuti zvirambe zviripo kubva nhasi kusvika mangwana nekusingaperi, tinenge tisina kuita mabasa ava Mungoshi wokuti zvinyorwa zvavo zvichange zviripo kusvika narimwe. Saka foundation ingava ingaitwa kuti ivepo inoita mabasa ichifudza mabasa ava Mungoshi avasiya vasina kupedza.
Vamari, mashoko enyu ekupedzisira kumunyori wanhasi newemangwana.
Chinhu chandingada kubata chandingati takadzidza kuna vamungoshi ndechokuti pavakanyora mabhuku avo havana kutungamidza nyaya yemari, nyaya yokuwana sandiyo inofanira kukutungamira kubudisa zvinhu zvaunoda kuti vanhu vazive. Ndofunga chaakukanganisa vanyori vanhasi pamwe kutungamidza kutiridzira kuti ndanyora mangwana ndapiwa mupfumi, asi chakakosha kuti unyore kuitira kuti zvinhu zvaunotaura nezvazvo zvizikanwe, zvibatwe navanhu. Kana zvokupfumidza zvinenge zvakanaka.
Munyori akashanda naDr. Charles Mungoshi vaElvis Mari vachitaura vari parunare vari kuzengeza naRejoto weStudio 7. Vaimbove gurukota rehurumende uye vari sachigaro weZANU PF mudunhu reBulawayo muzvinafundo Callistus Ndlovu vaitwa gamba renyika. Mashoko aya akaburitswa nezuro nevanoona nezvekufambiswa kwebasa mubato reZANU PF vaObed Mpofu. VaNdlovu vakashayikira kuSouth Africa nemusi wechitatu. Urongwa hwekuradzika kwavo hausati hwaziviswa, asi mutumbi wavo unotarisirwa kusvika muZimbabwe nemusi wemuvhuro. Zimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, inoti basa rayo riri kuvhiringwa nevasori uye vatungamiri vayo vari kuchidzirwa. Munyori mukuru weZCTU, vaJafet Moyo, vanoti sangano ravo harina charinotya uye richaramba richirwira mihoro yevashandi inovakwanira.
Bata munyori mukuru kana kuti president weZCTU hazvikanganisi zvazvo kunyanya vasa reZCTU nenyaya yekuti musangano mukuru une mastructures anoshanda izvi netange tisipo vasa raifamba, asi mapurisa anenge akapiwa tingati mainstructions kuti vasa redu risafambe nemazvo. Tiri kutaura izvi nenyaya yekuti mamembers edu ari kumastructures nzvimbo dzakasiyana-siyana vanenge vachitipa mareports yokuti vari kuintimidatwa pavanenge vari, vari kutsitsidzirwa pane vanenge vari. Saka tiri kuona kuti pane urongwa yokuti vasa redu rokumirira vashandi risafambe nenzira chaizvo.
pane zvamuri kuronga here seZimbabwe Congress of Trade Unions?
Tine kodzero dzakati kuti zvinenge zviri pamutemo wenyika. Tiri kuenderera pamberi neizvozvo inyaya yekumirira vashandi. Inyaya yekuratidzira patinenge tisingafariri. Saka zvese izvozvo zvinhu zvatakatarisana nazvo kuti kana zvinhu zvatakataura kuti ngazvigadziriswe zvisina kugadziriswa, tinenge takutodzokorora izvozvo zvakaita kuti tisungwe. Hatisi kumira nenyaya yekuti tiri pamberi pemadare. Urongwa hwetu ndewekuti mamembers etu akwanise kuwana kumirirwa ende tiripo kuti tiite basa iroro.
Asi pari zvino hapana chamuri kuronga chakafanana nokuratidzira.
Tinoshanda nenyaya yekuti tinenge tapiwa tingati mandate neema organs organizations.
Avo vange vari munyori weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vachitaura vari parunare kuHarare. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuNigeria vamuka nhasi vachiudzwa kuti sarudzo dzanga dzichifanirwa kuitwa nhasi dzambomiswa kwesvondo rimwe chete. Boka rinoona nezvesarudzo muNigeria rinoti raona zvakakodzera kumisa sarudzo idzi kuitira kuti munyika muitwe sarudzo dzakanaka. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Oriel Rufaro Madao, avo vanoita ivo basa rekusona nezvimwewo. Tino kuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu muzvare Madao. Mungatitsana nguruo basa ramunoita here?
Ndinoita recycled fabric yechitenge. Vanwanoti chitenge, vanwanoti Zambia. Tinogadzira zvakawanda zvakasiyana siyana, hembe, bhutsu, mat-shirts, mabhegi. Epic chese chatinokwanisa kungoita pajira tinoita tichishandisa African print here.
Chii chakaita kuti mufunge kuti mutange basa iroro semudzimai wechidiki?
Inini ndaiwanzoda fashion yakasiyana nevamwe vese. Ndinoda kuva ndikasvika panzvimbo vanhu vazvione creativity mostly. Saka ndaizvishaya mandaifamba ndichitenderera. Saka ndakazongofunga kuti regai ndingoita sei, ndimbotraya kuzvitoondeka ndoona kuti zvinobudirira here.
Pari zvino mungati bhizimisi iroro riri kufamba sei?
Ezvinezvi mazuva ano zvaanani vanhu vakutambira vachinzwisisa kuti zvinofamba sei. Kare zvaimbonetsa nokuti competition yemarketing yakawanda necommercial nesu. But ezvinezvi zvaanani vanhu vakutambira vakunzwisisa and vakuzvifarira.
Wakatodzidzira here kuita basa irori kana kuti zvakafamba sei?
Ndakazvidzidzisa. Handina kumboenda kuchikoro kwandakaenda, ndakangozvidzidzisa ndega. Ndichingoendawo paindaneti ndichingoona kuti zvinofamba sei, then ndozotrayawo kutsvagawo a different way of doing things.
Kune vamwe madzimai vakateerera vangati zvinogoneka here panguva iyo zvinhu zvakaoma munyika pari zvino?
Zvokwanisika nekuti ezvinezvi hembe yandakapfeka mapisi maofcas anenge ashandiswa nevanhu saka hapana mari yaunoshandisa kutenga jira unongonotsvagoma ofcas matela mutown variko kubatanidzawo unoona nochimwe chinhu chaunogwiridza wototengesa wotowana mari yako
tombootarisa hedu gore rino ra 2019 semudzimai izvi zvamakatarisira kuita
tiri kutarisirawo kuti zvinofamba tikakwanisawo kutiwo masales akawanda tobatanawo nevamwe vari muindastry tokwanisa kutrainawo vamwe madzimai kuti tibudirire takawanda
ndinoona zvewati unoshanda nevamwe madzimai vari kunze kwenyika unoshanda nemadzimai vari kupino
kuamerica canada neaustralia vamwe vari kudubai neabu dhabi
mune muchishanda muchiita sei neivavo
vamwe vanongotumira zvavanenge vachida vamwe vanongonditi chingoshandisa creativity yako votigadzirira zvinhu zvakadai ndovatumira votengesa ikoko vamwe vanonditumira vamwari
vamwewo vangati ivo madzimai akasimba dzimwe dzenguva vanonyara kupfeka zvimwe zvezvinhu wakadzidza sei kuti ufarire miri waunawo uyezve ungati chii kune mamwe madzimai wakasimba
madzimai vakasimba vazhinji vanofunga kuti kusimba vanhu vanovashora vanhu vavafariri asi ukangodzidza kuzvida iwe zvinotangira newe iwe wemukati mako kungozvida zvauri izvozvo wozvitambira and then wotongoshanda uchiziva kuti takasikwa zvemiri yedu yezvakasiyana siyana saka iwewo ziva kuti kana miri wangu wakamira zvakadai pamwe bhasi yangu ihombe unoziva kuti ndopfekawo ndakadai kuti zvingo uri pane vanhu unoonekera vanhu vachitoadmirawo zvawakaa
saka vanoda kutenga kwamuri kana kushanda nemi vanokuwana izvi
ndirimo muHarare vakandifonera vanokwanisa kuya kushop kana kuti kumba kana kuti vanondifonera togona kusangana namba yangu i0773124647 kana kuti vanoenda paInstagram yakanzi Rufaro 4 kana kuti paFacebook yakanzi Rufaro Accessories vakatitumira meseji tinoareply
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare Oreo Rufaro Madao kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington
iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu our lives
zvinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kuda kumbotarisa nezvemusangano wevanhurume wapararira pamadande mutande zvisati zvamboitika panyaya dzinotenderedzwa dzine chekuita nevanhurume asi chikuru chandoda kuti ndiyeuchidze vateereri ndechekuti uyu musangano uri kunzi Men's Conference 2019 musangano wanga uchingoitwa wekufungidzira hausi musangano wekuti vanhurume vaiungana vachisangana asi pane akangoitawo pfungwa yekuti ndakati ngatitei musangano wevanhurume weMen's Conference unangane nezuva reValentine's Day kuitira kuti vanhurume vange vachinzvenga kutengera vadikani vavo kana vadiwa vavo zvipo vachingopa chikumbiro chekuti handipo ndiri kuenda kumusangano weMen's Conference tozodzoka musi wa16 February unovee iye nhasi vanhurume vachiti tiri kudzoka kubva kumusangano weMen's Conference saka kana makatishaya kudzimba tiri kumusangano iwoyo ichandoda kuti ndinge ndichinyanyoita kuti vateereri vazive ndechekuti zvinhu zvanga zvichingoitwa pamadande mutande hakuna pakaunganwa vanhurume vachisangana asi zvakanakidza zvikuru vanhu vaiburitsa mifananidzo mashoko akasiyana siyana vamwe vachiratidza mbatya itsva dzavari kundudza vachapfeka kuenda kumusangano uyu zvakanakidza kwazvo zvapawo kuti vamwe vafunge kuti ko pakaitwa iwo musangano wacho chaiwo chaiwo uchiitwa nevanhurume ungabudirira here kuti tizive nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano revanhurume rinonzi varume svinurai vhukani madhodha vatemba nzounhenda tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vanzounhenda
mufaro wangu kuve pachirongwa vakandeviri ndichimoresa vateereri vose vestudio 7 pasirosi
tichiti ndimi manga muri kwaka kuMen's Conference yatiri kuona kunga yatiza nenyika mumadande mutando
ma main conference taka zama kuenda asi takaona kusina vanhu vakawanda ndofunga vanhu vanga vachiita zvevhare vanga vasingati zveconference.
Asi munoona sei pfungwa iyo yekuitwa kwemens conference?
Aiwa, ini ndinoti inguva yekuseka, inguva yekumbobvisa zvinonetsa sezvo tinenge tichirangarira nguva dzefanana nevadiwa vedu. Asi panongodiwawo ka lighter moment yekumboseka tichikreka majokes nezvazvo. Asi in any case hatiitarisire zvezvo kuti vanhu vatize rudo nevadiwa vavo vachinyepa kuenda kuma men's conference. Tinongoti ngatigare pamwe chete tichidanana.
Asi tichitarisa kupindurwa kwaiita vanhu vachipindurana pamusoro peiyo nyaya yemens conference, hazvina kusiya here mune pfungwa yekuti varume munodawo kuita chimwe chinhu chakadaro kuita misangano yenyu?
Ichokwadi, tagara tichitaura nezvazvo kuti tinofanira kuwana nguva dzatinokurukura tichisheya maexperiences edu sevanhurume nevanakomana. It's one way yatinogona futi kuguruma nayo vanakomana tichivadzidzisa kuti chinombonzi kukura kuzosvika uite murume mukuru chii nekuzochengeta mhuri kune vanenge vave nadzo. Asi in any case vaya handitarisiri kuti tingati tinodziita panguva yekuti vadiwa vedu vanenge vakatarisira kuvewo nesu. Totitarudzawo imwe nguva tiri Valentine's Day nai.
Mashoko amungataurawo kune vamwe vanhurume vanga vava kutofunga kuti musangano uyu wanga uriko zvechokwadi, nokuti vamwe vanga vava kutonzi vava kutsvaga mazuva erivhi kumabasa, vamwe vachikwereta mari kuti vazwe kuti vangasvika sei kumusangano wevanhurume uyu.
Aiwa, chishuwo changu ndechekuti hongu yauya iri joko. Asi ngati drawe ma lessons from that joke. If it has generated such interest muvanhurume ka, it means there's a need yekuti vanhurume tipote tichisangana tichishare my experiences tichikurudzirana kuti tiite foster yatinoti positive masculinity mukurarama, inokurudzira zverudo, inoita condemn nyaya dzegender based violence nemadomestic violence issues mudzimba dzedu.
Munofunga here kuti pakaita vanosimudza nyaya iyo yemisangano yevanhurume chinhu chingabudirirawo?
Tikawana vanobatsirana nesu kuisimudza hongu zvinobudirira. Asi dambudziko ratinaro, men usually we are our own enemies, because murume angatotarudza kuenda kubvawa pane kuenda ingave men's fellowship kana conference yevarume iri padhuze, varume hatidi kuenda ikoko.
Aiwa, tinotenda zvikuru Wanzo unenda.
Manga
makateerera kune mutungamiri wesangano revanhurume revarume svinurai Vhukani Madhodha vaTemba Nzou nenda muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Jonga Kandemiri nechirongwa chaatipa. Regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munyori akaita mukurumbira pasi rose Dr. Charles Mungoshi vashaya. Vamwe vanyori vemabhuku vokurudzira kuti Dr. Charles Mungoshi vaitwe gamba renyika.
vaimbova gurukota rehurumende uye varisa chigaro weZanu PF mudunhu reBulawayo vaKalisto Sindlovu vaitwa gamba renyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC. Doti morara zvakanaka.
Só com isso.